Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro ndira 28/2019 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chatingangoda kusevana weZimbabwe ndechekuti paitwe yatinoti muchirungu action. Kutaoneka pari kuitwa zvinhu zviri kuitwa kuratidza kuti hongu wamandangwa zvaangoreva izvi wari pachokwadi.
Dande mutande retwitter rinonzi ndere mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa rinoti vari kukachamadzwa zvikuru nevideo yemunhu akabuda panepenyuro yeSky News yekuBritain achishungurudzwa nemumwe muuto nemupurisa vachiti vachaongorora nyaya iyi. Bato rinopikisa muSouth Africa Red Democratic Alliance rinoti riri kuronga kuendesa hurumende yeZimbabwe kuUnited Nations uye kuInternational Criminal Court kuti iferefetwe nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Vagari vekuDurban munyika iyi vari kurongawo kuratidzira nemakenduru vachiratidza kubatana nemhuri yeZimbabwe inonzi iri kushungurudzwa nemauto. Dare reparamende rovhurwa mangwana pasina nhengo dzeMDC dzakawanda sezvo vamwe vari muhusungwa vamwe vachitsvagwa nemauto nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapurisa nemasoja vakaonekwa vachirova vanhu vairatidzira vanofanirwa kusungwa. Vamunangagwa vataura izvi padande mutande retwitter mushure mekunge nepenyuro yeSky News yabudisa vhidhiyo yemapurisa achirova vasungwa vakange vaine simbi mumaoko. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vaudza Studio 7 kuti izvi zvagara zvichiitika munyika kwenguva refu. Naizvozvo vanoda kuona vanotyora kodzero dzevanhu vachisungwa kwete kungotaura nemuromo bedzi sezviri kuitwa navamunangagwa. Vamafunda vati vachatenda vazviona vachiti zvingave zvakanaka chose kana mutemo ukashandiswa pavanhu vese zvisinei kuti masoja, mapurisa kana kuti vakapfeka mbatya dzebasa ripi zvaro. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vagora kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Isusu tiri kukurudzira kuti zvinhu zvataurwa izvi hazvina kutanga kutaurwa nhasi, zvinhu zvatakanzwa zvitaurwa kumashure uko. Chatingangoda sevana veZimbabwe ndechekuti paitwe yatinoti muchirungu action. Kutaoneka pari kuitwa zvinhu zviri kuitwa kuratidza kuti hongu wamandangwa zvaangorevesa izvi wari pachokwadi. Ndikudai nonzi action muchirungu ndiva tiri kukumbira kuti dai vatisagume mukutaura tigumire muzviito ndobva tiri kuchemeresa vana veZimbabwe kuti tione kuti vana kuti vana veZimbabwe vese vakaenzana pasava nevana vanonzi ava vari special havabatwa nevanobvumidzwa kumbomitidza kodzero dzevanhu. Ndiri kukumbira kuti ngatisigomire zvokungotaura choteka tichiitewo zvinhu zvinobatika neaction diva tiri kuda.
Munoona sezvinogoneka here kuti masoja nemapurisa vasungane?
Hazvitadzi kuitika nekuti pakumbiro remutemberi kuti munhu akara mhosva angaiva akapfeka yunifomu tsvuku yegirini itema bumbiro rese reZimbabwe rinoisa vazvizvarwa zveZimbabwe macitizens wedha uri mupurisa uri musoja pasi pebumbiro remutemo yeZimbabwe.
Kuti zvibude zvine chokwadi zvinofanira kuitwa nenzira ipi?
Zvinofanirwa kuti kuti wano enforce mutemo wano wamuchirunga no enforcement agents zvezvese kune Zimbabwe Republic Police mapurisa edu aripo tondarikira kuti wange wachiita basa tondarikira kuti wange wakatoita basa nguva yakapfuura iyi izvozvi zvitakutongotaura zvedu but imombe kana kuti mahosi atobuda mudanda.
Sekutaura kwamaita izvi zvanga zvichiitika kwechinguva chakareba. Munofunga kuti chii chakonzera kuti vamunangagwa vataure mashoko aya iko zvino?
Tingatonzwa mai vamunangagwa kuti nemhaka ivazotaura zvinhu izvozvi nhasi zvino zvisina kutanga zuro, zvino zvisina kutanga last week, zvino zvakatanga kumashure zvamunoziva kuti nyika yedu inyika inoshushikana zvikuru kubva kuna gokura hundi kubva kuna nangiramatsvina kuuya kushungurudzwa kwarana navana bogimuchangera vakasvika kunotisiya kushungurudzwa kwemagwede ekuvhe kushungurudzwa kweabe yangu vatatoinhawo majenamiti zvinhu zvatiwana zvichitika mazuva nezvegore negore munyika yezimbabwe. Saka dhiri vangatotiudza kuti kone mhaka ivazofunga kuzoti a nekuti zvakutiswa kunze kwenyika zvabuda paskynet zvabuda pabbc ndo saka vakutanga kumhanya naye achiti a ngazviinvestigate. Hatisi kuda izvozvo, muchishona kune tsumo inobvichindi imunoiziva zvizera zvezimbabwe tokunga dzama dzaita sei.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare kuHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro, dare reparamende rinovhurwa mangwana pasina nhengo dzeMDC dzakawanda sezvo vamwe vari muusungwa, vamwe vachitsvagwa nemauto nemapurisa. Mutungamiri webato guru rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance vaMuzi Maimane vaudza vatori venhau kuti vari kuronga kukwidza Zimbabwe kudare reUnited Nations uye kuInternational Criminal Court nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. VaMaimane vari kupomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu vemuZimbabwe vairatidzira kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vashorawo hurumende yeZimbabwe nekutumira mauto ane pfuti kunorwisa vanhu vasina chavakabata. Vaisawo chikumbiro mudare reparamende yeSouth Africa kuti rizeye nyaya yeZimbabwe, vachishora mutungamiri wenyika iyi vaSiril Ramaphosa nehurumende yavo nekutadza kubatsira Zimbabwe. VaRamaphosa vakabuditsa mashoko ekuti vamunangagwa vari kugadzirisa zvinhu uye vakati Zimbabwe ibvisirwe zvirango, asi zvakapa kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviratidzire pamuzinda yeSouth Africa. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema vakashorawo vamunangagwa nekutumira mauto mudzimba dzevanhu ayo ari kupomerwa mhosva dzekuponda, kubata chibharo uye kuita vakawanda kafiramberi. Tichiri panyaya yekuratidzira iyi, nhengo dzeZanu PF nhatu dzakapisa bhazi reZupco kuWhitecliff uye kupwanya nekuba zvinhu muchitoro chenhengo yedare reparamende yeZanu PF vaWebster Shamu. Vatongerwa kugara mujeri kwemakore ari pakati pemashanu nemanomwe nedare raMajor Street muHarare nhasi. Vakatungamira urongwa uhwu vaEmmanuel Chari vanzi vagare mujeri kwemakore manomwe asi vachangopika makore matanhatu chete. Vamwe vashanu vatongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu nemutongi wedare rimwe chetero ndiva Elijah Makomo. VaElijah Makomo vati kupwanya zvinhu imhosva yakakura zvikuru, asi vamwe vaviri vainge vasungwawo vasunungurwa nekuti pange pasina humbowo hwakakwana. Zvichakadaro, mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa vamiswawo pamberi pedare raMajor Street vachipomerwa mhosva yekuronga kuratidzira nekuda kupidigura hurumende, asi vari kuramba mhosva iyi. Mune imwe nyaya yanga iri kumatare, vamwe vanhu vatanhatu vainge vasungwa kumashonaland west vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga mukuratidzira vasunungurwa nedare. Vasunungurwa mushure mekuwanikwa vasina mhosva vanosanganisa vagari vemuchinoi vanoti Obey Zirota, vasimbarashe mubayira kuenda, vamini Bizabani, va Owen Msariranwa, va Bezel Nira, uye va Adonai Tiriwawi. Kumashona Land Central va Ernest Gandai, va sunungurwa ose zvovanza vana mosva yavakapara.
Saka vanhu izvozvi hakuna kwokuti vanhu vaenda vari kunonzi endai kwamakabva. Kwamakabva ndekupi?
Vamwe vanorarama nekutengesa pamusika wembare uye mumigwagwa yakawanda mumusha wevazhinji uyu varasikirwa nemari yakawanda mushure mekunge kanzuru ichibatsirwa nemauto yaputsa misika yavo. Izvi zviri kuitikawo kuchitungwiza. Hatina kukwanisa kubata meya weguta reHarare vaHebert Gomba sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa, asi tabata kanzura weMDC vaGilbert Kamsanga Hadebe vanoti kanzuru haifanirwi kurega vanhu vachivaka pasina mvumo. Tataurawo nemunyori wesangano reSurvival Vendors Union vaEmmanuel Kwamira kuti tinzwe zvizhinji, vakatipa nhoroondo inotevera.
Saka vanhu izvozvi hakuna kwokuti vanhu vaenda vari kunonzi endai kwamakabva. Kwamakabva ndekupi? Hapana munhu anongomuka achingonzi aenda kwakabva iye asa kwabva. Vanhu vese vakangotangawo mabhizinesi avo achingotengesa vari panzvimbo dzavanenge vari, then vobva vavakirwa zvimatakishop. Munozviziva kuti kumbare nenyaya dzemisangano misangano yakanga iri kuedza nepf. Saka ndinoona zvava zvepolitics zvokuzoti sei makazovhotera opozisheni. Saka vapwanyirwa zvese, matebho akanga asiyiwa ese akanga aisiwa pachigiraundi paopen space abva abviswa ese, zvese zvavabva zvapwanywa. Vanhu havana kwokuenda, vari kungotenderera vari panzvimbo imwe chete, kutoshaya kuziva kuti vachatanga nekupi kana kuenda nekupi. Kanzuru yachona tavatombonzwawo vamwe tambobatawo meya vedu vaGomba vakatombotaura vachiti aiwa, isusu takangopuwa go ahead nehurumende tekushanda tiri pamainstructions edu egovernment. Saka titombozviva kuti government yachona igovernment ingori yega here isina vanhu varombo munyika, isina vanhu vanotambudzika munyika, kana tindei vakapfuma chete tizive ndei vakapfuma chete zva ndizvo zvazvo.
Ivo vehurumende mambonzwawo rutivi rwavo here?
Ukatotiraya kuti muvabati hauna waunobata, vanongodirectana kuti fonera minista wakati wakati wakati, iyo minista ane asingabatike. Saka hatiti kuziva kuti nyika inocharaurama iri vanhu vavaya vakapfuma chete here kana kuti kwete, noti sondorapera vanhu vakabva mukurohwa. Saka nanhasi izvozvi operation yakanga iripo yanga itori nemasoja mukati ari mukati memarori ekanzuro ayaya ari kutomhanyisa vanhu still sezvaisa izvozvo. So far kutaura kudoko handina kana 2 minutes iri pana 40 ndichitoona polisi ichitopfuura ichitomhanyisa vanhu zvakakutoita kudzingirira chaiko chaiko vanhu vari kutoraya kuti vararame. Saka hatichazivi kuti takugara tiri pauranda here kana toita sei mukati menyika yeZimbabwe.
Kuti hapana imwe nzira ingaitwe here kunze kwekupwanya?
Havana nyaya, vanoita vanongomuka vakaronga rwendo rwavo, havana wavanoyambira kana munhu wani, kungomuka usiku vobva vangotanga kuita zvinhu zvavo vega vakanyarara. Isu totozongoona yangoveri hondo kuti ubvunze zvabva nekupi, unoti usangana pane masoja pakatobatwa nepfuti dzakatopakatirwa. Saka unotoshaya kuti ziva kuti tiri muhondo here kana kuti hatisi muhondo, hatichazviziva manje.
Avo vanga vari munyori wesangano reSurvival Vendors Union vaEmmanuel Kwamira vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutare vanoti vari kufara zvikuru nekuuya kwemabhazi eZupco muguta mavo, vachiti vemakombi vainge voita madiro aJorgina vachivabhadharisa mari dzakawanda zvikuru. Makombi anonzi anga achibhadharisa madhora maviri pari kubhadhariswa dhora nemabhazi aya. Asi urongwa hwehurumende uhu hunoshanda here sezvo yakambozviita kare zvikazongopera sedova? Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Sezvo mabhazi yeZupco ave mashoma, hurumende iri kushanda nemamwe makambani akazvimirira kuti itakure vanhu. KwaMutare hurumende iri kushandisa mabhazi ekambani yekwaMupfumi yeGold Class, yeMatsatse Buses, Indo Africa Buses nemamwewo. Mabhazi aya ari kutakura vagari kubva kumisha inogara veruzhinji inoti Danga Mvura, Chikanga, Hobhausi, Sakubva, Zimunya uye Penalonga nekwaChigodora. Amai Shandiyo Ngarivhume vanofamba nemakombi muguta zuva nezuva maMutare vanoti vagonerwa zvikuru pakuuya kwemaduta vanhu aya nekuti vange vodhurirwa pakufamba.
Tiri kufarira chaizvo nekuti zvinoita kuti makombi asanyanya kutura asi chikumbiro changu chekuti mabhazi dai adzika hafani kuti kuenda kuhobhosi kana kudanga mvura dhola zvofanana nemakombi mabhazi fuel yavo yakati ichipewa nekuti ari subsidized kana wakati dhola dhola nemakombi vanonyora pabusiness bhozi munhu anotoopta kukwira kombi nekuti kombi inokasika kuzara than bhazi
asi vakleopas mucheche avo vanoshanda kumakombi anotakura vanhu vanoenda kwachigodora vari kuchema nerekuti havachakwanisi kuita basa zvichitevera kupinda kwaita maduta vanhu ari kushanda ari pasi pehurumende aya
vera aitikwanisawo kutipawo diesel ari kukwanisa kupawo mabhazi rakachipa iro rero takwanisawo kuitawo price yaanoita iyoyo kana kuite dhola tinoita katipawo nedhiesel rakachipa pari zvino takanga tiri kuite $3 iyo ari kuite $50 saka izvi tadzokawo kuende $50 nokuti hapana zvetingabatsira kuti motika dzedu dzipere mapepa kuti mapepa esa expire ekukanzuru ese mapepa emota aexpire takamira tisina chatiri kuita saka takutazama kuti tiitewo $50 ipapo zvinoenderana nemabhazi iwayo kuitira kuti tikwanise kuseenza
mabhazi aya ari kubhadharisa mari inoita dhora rimwe chete muguta asi makombi aimboita madhora maviri kwachigodora Zimunya uye Penalonga kuri kubviswa dhora rimwe chete rine chidimbu asi vemichovha midiki vange vobhadharisa madhora matatu parwendo mumwe wevanofamba nemakombi kwamutare vajeremaya mabika vanoti zvaitwa nehurumende hazvina kurekwa zvinosvika sezvo zvakamboedzwa zvikatadza kubudirira muzvare Patricia Mutema avo vanoita basa rekutengesa zvekudya pamusika mukuru wemuguta mamutare uyo unozivikanwa nerekuti mudzviti apo paisimira maduta vanhu anoenda kunze kwenyika kunyanya kusouth africa vari kuchema-chema kuti kubviswa kwaitwa maduta vanhu aya achiendeswa kumusika wehuku kusakubva kwavapinza nzara sezvo vaitengerwa zvakanyanya nevafambi vaienda kure pari zvino musika uyu wave wemaduta vanhu vemuguta chete vasingatengi chinhu
izvi zvimasvika pano ndakangogara ndiri hwana hapana kana kastoma iri pano basa ratidzikirei saka dai makombi akamenoti achadzoka here kana kuti hatizi zvichamira sei kuti basa redu rifambiwo zviri nani
mukuru wekambani yezupco kwamutare vatito chirau vanoti maduta vanhu aya apinda mumigwagwa yemuguta kuzadzikisa chinangwa chehurumende chekurerutsira vagari pakufamba sezvo vemakombi vange voita madiro ajojina vanoti pakaitwa wirirano nevemakambani akazvimirira oga kuti vavaitire basa iri sezvo vasina maduta vanhu akakwana anokwanira maguta ose ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo
Vabereki vakawanda vari kuchema-chema nekuwedzerwa kwemari dzezvikoro mumasvingo mushure mekunge hurumende yazvipa mvumo asi vakuru vezvikoro izvi vanoti hapana chekuita sezvo zvinhu zvave kudhura Gandri Maramba anoti panyaya inotevera
Zvikoro zvizhinji munyika kunyanya zvemabhodhingi zvakakwidza zvakanyanya mari inobhadharwa pakotoro yoga yoga pakupera kwesvondo mushure mekuita musangano nevabereki vachivaudza mari itsva dzinonzi dzibhadharwe nechimbi chimbi amai Endrance Takaedzwa vane mwana anodzidza paZimuto High School vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekukwidzwa kwemari yechikoro uku
isusu nyaya yefizi yakatotiomera because kukwidzwa kwayakaita hazvipindira nemari dzatiri kuwana saka tizurusa vabereki tichaiwanepi tinoreva kuti vana vachatodzoka kumba kana kuti vachatofa nezhara variko todzokera zvekare kuya kwokuti wana womufumi ndiye inoenda kuchikoro mwana womuromba achigara kumba hurumende kana yakakwidza chifizi ichitendera zvikoro kuti zvikwidze fizi vatirwadzisa isu tisingawani mari inokwanirana
amai sunganezvaraibwanashe vanoti hurumende yaifanira kuti vashandi vawedzerwa mari vasati vawedzera mari yechikoro sezvo vave kuomerwa neupenyu
Kukwidzwa kwemitengo yemaschool fees hazvina kumira zvakanaka nokuti ukatarisa chekutanga chaicho mari inotambira mushandi haina chayakawedzerwa ndiyoyo kana iri 200 chikoro chokwa chakwidzwa ne65% kureva kuti inini somubereki ndine vana 3 kana 4 ende kunofiwa vana vehama zvinoti mana hazvisi justified zvachose chose apa tichangobva zve back to school mabhuku ari kudhura kavha chairo chairo rimwe chete inenge richinzi $50 ivonoda kukavha mabhuku emwana 21 saka imari iyoyo ichibva futi paka 200 iko kayakandotambira
mashoko yaanotsinwa nava tichaona chihwani vanoti havachazive pfumo rovobaya
haisi hatigoni kuwirirana nazvo izvozvo nokuti nyamwe neso mari dzacho hatina kwatogona kudziwana hatina kuwedzerwa kana mari kwatodzihora dei vakagara vataura papa vatakabhadhara madeposits dei tisinakisa vana vedu ipapo apa vavada kushandisa advantage yekuti takatobhadhara dzimwe kuti vaidzosava inenge isingadzoseki saka zvakaoma because inesowo mari yacho hatina.
Asi vezvikoro vanoti vakakwidza mari yechikoro nekuti mitengo yezvinhu zvose munyika yakakwira. Zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari pakotoro imwe chete nezvikamu zviri pakati pemakumi matanhatu kusvika pamakumi masere kubva muzana. Mabhodhingi mazhinji aibhadharisa mari dzinosvika mazana makumi manomwe kana masere, zvinoreva kuti iye zvino vabereki vava kubhadhara mari inopfuura chiuru chemadhora. Zvimwe zvikoro zvakaita seGokomere, Pamushara neSt Andrews nezvimwe zvakawandawanda zvemabhodhingi zvakawedzerawo mari musi wemugovera apo vabereki vakadeedzwa kumusangano vachishanyira vana vavo. Mumwe mukuru wechimwe chikoro akaramba kudomwa zita rake achiti bazi redzidzo harivabvumiri kutaura nevatori venhau, akati vakakwidza mari nekuti mitengo yemafuta yekufambisa dzimotokari yakapa kuti mitengo yezvinhu zvose munyika kunyanya chikafu iwedzere zvakanyanya. Vemabhodhingi vanoti mari yakanga yabhadharwa nevabereki pakuvhurwa kwezvikoro ndedzemadhipoziti, nekudaro vanofanira kuwedzera mari vakatadza vana vanodzingwa zvikoro. Pachikoro cheZimuto panonzi pakaita bopoto pamusangano wekuwedzera mari apo vabereki vakarambira vakuru vechikoro vepo vachiti ivo havana kwavanowana mari yekuwedzera. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvidzidzo munyika vapo mavhima kuti vatipe pfungwa dzavo pazvichemo zvevabereki. Zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinopindwa nevana veshoroma zvinonzi zvakawedzerawo mari uye zvave kuda mari yekunze kunyanya madhora ekuAmerica. Mumasvingo, zvikoro zvakaita seRiverton neKyle College zvevana veshoroma zvave kubhadharisa mari inosvika zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica. Zvimwe zvikoro zviri zvemabhodhingi zviri kuwedzerawo mari uye zvimwe zvacho zvichiwedzera kakapetwa kaviri. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuona paine mukana uri pakati nepakati wekuti dare reCongress ribude nechibvumirano chavanotambira kuti vapasise bhajeti. Mamwe mapazi ehurumende yeAmerica aingambovharwa sezvo pasina kuwirirana pakati pavaTrump nebato remaDemocrats avhurwa. VaTrump vanoti vanoda mari inosvika mabhiriyoni mashanu nezviuru mazana masere yekuvaka mudhuri pakati penyika yeAmerica nenyika yeMexico, vachiti pane vanhu vanoita zveumhondi uye vari kutengesa zvinodhaka vari kupinda muAmerica zvisiri pamutemo. Asi vebato remaDemocrats vanoti havasi kuzopa vaTrump mari iyi. Izvi zvakapa kuti mamwe mapazi ehurumende avharwe kwemwedzi wose. Iye zvino vaTrump vakatenda kuti ambovhurwa kwemavhiki matatu nhaurirano dzichienderera mberi. Nhasi vashandi vakawanda vehurumende vange vambomiswa basa uye vange vasiri kutambiriswa mari vatanga kudzokera kumabasa. Vamwe vanhu vakarohwa nekushungurudzwa nemapurisa pamwe nemasoja vanoti havasati vanyatsowana kurapwa kwakakwana. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu vakarohwa ava vanga vasina kusununguka kutaura nezvetsekwende yakavawira, asi vanoti vakazvifunga muviri yavo inomerera nekutya. Asi vamwe vaudza Studio 7 kuti hapana kusiri kufa, nokudaro vanoda kuti ruzhinji ruzive nhamo yavakaona. Mumwe akarohwa nemasoja akatyoka ruoko ndeva Amos Mapfumo vanogara mumusha unogara veruzhinji weWhite City.
Tongoti almost vese vanga ine pfuti ndobva vapinda umu, 5 vacho vakapinda mumba umu, vatanga kundirova vese. Mubva wana sara achindirova mubva andirova nebatastiki ruoko rine ndasimudza ruoko mudenga, ndobva ruoko rwaatyoka pekutanga, ndobva ndanzengesa ruoko rendobva ndaisa pasi. So the moment yandakarohwa semunhu airwadziwa ndakatanga kutenderera ndiri pasi pavo. Pandakagarira ruoko rere ndakabva ndasimudzwa ndanzwa kurwadziwa. Pandaisa mudenga zvakanzi akuda kudzorera, ndobva andinongedza nepfuti kumeso. Pandakasimudza ruoko mai ndakakutya sepfuti, ndakabva ndasimudza ruoko ndichiita hamusadaro. Ndobva asimusandura pfuti iye, kubva rova pa sempo sin panga mburuva pakachoka pepe roho ndobvara binda manje
vamapfumo vanoti nanhasa vasati vawana ruya mururuzere sezvo vasina mari yekuti vaiswe plasta kuti ruoko rwavo rupore mumwe akakuvara apo akabayiwa nepfuti pagumbo ndiva Bernard Muchero vanoti havasati vawana ruya muro rwekurapwa
nokuti ndairwadziwa ndozvairwa hamuno mese mese masports okurohwa kusvika muno mese saka ndakaona kuti ei pandainzwa kuti pavakurwadza ndasomudza makumbo anenge akandijunga nekubanga repfuti ndirakapinda semunhu anga asina kana mari ndakatongoti mazuva ndakatora mazuva ndakagara
vamuchero vanoti vakatozonunurwa nemudzimai wavo uyo akamisidzana nemasoja aona kuti vainge vovaitakafira mberi
zvakazoitika ndezvekuti madhamu vakanga vakavharirwa mukati vakanzwa kuti munhu uyo ari kurohwa panze haachachemi kana kuita sei kana kutaura achataura pavakabuda padhoo vachipushira mapurisa anga ari kusaidi vachiwira uko ndobva vabuda ivo vakatorohwawo zvavo ndobva vauya vakati muri kuuraya munhu chichi atadze zvanzisa sikurova munhu ane mhosva tiri kungorova munhu chero tinei kuti watadza here kana kuti wapara mhosva hatinei tiri kungorova chete
vamwe vakarohwa vaudza Studio 7 kuti havana mari yekunorapwa vamwe vachiti kuchipatara vanobvunzwa tsamba yekumapurisa vasati varapwa vachiti vari kutya kunotora tsamba idzi nekuti vanogona kushungurudzwa zvakare chiremba uye vari mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse vanoti vanhu vakarohwa vanoda kurapwa maronda epanyama nemaronda epamweya sezvo vakashungurudzwa mweya yavo zvakare vamatarutse vanoti kunyange vanhu vakaona zvichiitika vanofanirwa kudzikamiswa kana kuti counseling Dr. Matarutse vanoti zvipatara hazvifanirwe kuda tsamba yekumapurisa vachiti vanofanirwa kurapa munhu vozoti munhu aende kumapurisa nenyaya yake
vanotanga vambonzi tida tsamba yemapurisa tiurapa hazvifaniri kutombodaro munhu anofanira kungoti achingosvika otora
vamatarutse avo vakayamura vanhu vakawanda masvondo maviri apera vanoti vanhu havafanirwi kutya kuenda kunorapwa vachiti vana chiremba vakawanda vanoyamura vanhu vanenge vawirwa nedambudziko serakawirwa nevakawanda munguva yekuramwa mabasa sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti vanhu gumi nevaviri vakaurayiwa nemauto nemapurisa mukuratidzira uku zviuru nezviuru zvevanhu zvikakuvara vamwe vanodarika chiuru chimwe chete vari muusungwa vamwe vakakuvara asi vachiti havasi kuendeswa kuzvipatara ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndine Arthur Chigoriwa
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika vanhu vachipomera mauto mhosva yekuvashungurudza vamwe vanoti kuti zvipere panoda nhaurirano asi izvi zvingatange sei kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 19460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave sezvo nguva yedu yapera totarisa musoro wenhau dzedu dzanhasi dande mutande retwitter rinonzi nderemutungamiri wenyika vamunangagwa rinoti vari kukachamadzwa zvikuru nevhidhiyo yemunhu akabuda pane penyuro yesky news yekubritain achishungurudzwa nemumwe muuto nemupurisa vachiti vachaongorora nyaya iyi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muwashington DC. Thank you.